Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri uri musi wechitatu gumiguru 9 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinonzwa kudzimbikana zvikuru nokushokekana kunzwa kuti University of Zimbabwe yasarudza kususpenda machiremba makuru akafanana naDr. Mbovaesango naDr. Chimuka. Masejeni edu makuru ari kuita basa rinoshamisa kudzidzisa vana vechikoro, kudzidzisa maregistra nemasenior house officer kuti vagotorawo zvinzvimbo izvozvi zvokumathoracic surgeon nemagenera surgeon.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoshushikana zvikuru nezviri kuitika mubazi rezveutano. Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro chekuti kunetsa kuri kuita mvura muHarare kutorwe sedambudziko guru ratarisana nenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuUganda kumhemberero dzekusvitsa makore makumi mashanu nemanomwe nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi dzinoshanda mubazi reDepartment of Surgery paUniversity of Zimbabwe dzatanga kuramwa mabasa nhasi zvichitevera kumbomiswa basa kwakaitwa vamwe vavo vaviri vanoti Dr. Bothwe Mbovaesango naDr. David Chimuka vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vanachiremba vadiki kusaenda kumabasa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vanachiremba vanoita zvekuvhiya varwere vachidzidzisa muDepartment of Surgery paUniversity of Zimbabwe vazivisa vakuru vechikoro ichi kuti vakanda mapadza avo pasi sezvo vasiri kufara nekumbomiswa basa kwaDr. Mbovaesango naDr. Chimuka. Vanachiremba ava vati havasi kuzodzokera kumabasa avo kana vaviri ava vasina kudzorerwa pabasa ravo, vachiti vese vakabatana pakuramwa mabasa nekudara vaoni chikonzero chekuti vaviri ava vadzingwe. Vanachiremba ava vati havasi kufara nemari dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara, umo vanoti hamuna zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Kuramwa mabasa kwaitwa navanachiremba ava kunorevawo kuti varwere vakawanda vanenge vachida kuoparetwa havachaoparetwi sezvo nyanzvi dzekuDepartment of Surgery dzanga dzichibatsira zvikuru mukuvhiya varwere muzvipatara zvehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivire University of Zimbabwe kuti vangani vanachiremba vanoshanda mubazi reDepartment of Surgery. Vanachiremba vakuru vakabatana nanachiremba vadiki avo vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa avo. Vaimbo vagurukota vezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati vavhundutswa zvikuru nezvaitwa neUniversity of Zimbabwe. Dr. Madzorera vati zvaitwa zvinoshoresa nyika sezvo vadzingwa havadziri nyanzvi mune zveutano.
Tinonzwa kudzimbikana zvikuru nokushokekana kunzwa kuti University of Zimbabwe yasarudza kususpenda machiremba makuru akafanana naDr. Mbovaesango naDr. Chimuka. Masejeni edu makuru ari kuita basa rinoshamisa kudzidzisa vana vechikoro, kudzidzisa maregistra nemasenior house officer kuti vagotorawo zvinzvimbo izvozvi zvokumathoracic surgeon nemagenera surgeon pazvipatara zvedu zvedzidzo yepamusoro. Tine urombo zvakare kuti izvo vice chancellor weUniversity of Zimbabwe aona zvakakodzera kuti asuspende machiremba makuru akadai. Tinoda kumupa shoko rimwe chete. Vice chancellor hamuzi politician, siyanai nepolitics, regerai machiremba aite activism yavo kuti maconditions avo eservice aimproviwe. Imbona nezvedzidzo yepamusoro, vanhu vari kurasikirwa. Ndoo vana vechikoro nemaregistra vari kudzidziswa namachiremba makuru aya.
Vamadzorera vatiwo zano ravangangopa kubazi rezveutano nderekuti riite hurukuro navana chiremba rovapawo mari inoita kuti vakwanise kurarama.
Dzoserai machiremba isi pamabasa avo, reinstate them. Motanga serious dialogue navo. Moimprove masalaries avo nemaconditions of service avo kuti vashande zvakanaka.
Vamadzorera avo vanoshandira muguta rekwekwe vachiwo vana chiremba vari mukwekwe havasi kushanda, izvo zviri kupa kuti vamwe varwere varasikirwe neupenyu. Kusaenda kumabasa kwana chiremba uku kwakonzerwawo kusamira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, umo varwere vasiri kurapwa uye vamwe vachiburitswa muzvipatara izvi vasati vapora. Hurumende yakawedzera vana chiremba mari nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana, asi vana chiremba vanoti mari iyi haina zvainobatsira sezvo zvinhu munyika zvakadai semafuta edzimotikari, magetsi, mari dzemba, zvekudya nezvimwe zviri kukwira mitengo yazvo zvakanyanyisa zuva nezuva. Health Services Board yakaendesa vana chiremba ava kudare reLabour Court iro riri kutarisirwa kuzeya nyaya iyi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare rapamusoro nhasi rarasa chikumbiro chesangano reCommunity Water Alliance chekuti kunetsa kuri kuita mvura muHarare kutorwe sedambudziko guru ratarisana nenyika. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaOwen Tagu varasa chikumbiro chesangano reCommunity Water Alliance chekuti kanzuro yeHarare pamwe nehurumende vamanikidzwe kupa vagari vemuHarare mvura yakachena, uye kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaise chidhindo chavo chekuti kushayikwa kwemvura yakachena ratove dambudziko guru rakatarisana nenyika, kana kuti national disaster. Vachitora mutongo wavo, vatagu vati chikumbiro cheCommunity Water Alliance ichi chasara kumashure kwenguva sezvo hurumende iri kubatsirana nekanzuro yeHarare kuti muHarare munge muine mvura yakachena kuburikidza nemari inonzi yakapiwa kanzuro yeHarare. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti mari yavakapiwa nehurumende yakanga yakanangana nekugadzirisa pombi dzemvura, kwete kutenga mishonga yekuchenesa mvura.
Babu muno panofanira kuti panzwisisiswe kuti mari yakauya se 37.4 million yanga iri ichi yakanga isinei nemachemicals anova ndiwo aishupa nguva iyoyo. Yakanga iine chekuita nekugadzirisa pombi dzemvura dziyadziya dzimwe dzinoputika pasi dzaida kuti dzinge dzichidzoserwa dzichigadzirwa. Izvo zvinozoita kuti mvura isvike kudzimba dzakawanda, asi zvakanga zvisinei nemachemicals.
Mutongo watorwa nedare washorwa nemukuru anoona nezvezvirongwa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa. Vamudzingwa vati madhamu anotorwa mvura nekanzuro yeHarare ari kupwa zvinoratidza kuti dambudziko remvura muHarare riri kutoramba richikura. Vatiwo mutongo watorwa nedare unotyora kodzero dzeveruzhinji dzekuti vave vanowana mvura yakachena nguva dzose sezvo pombi dzekanzuro dzichiri kubuda mvura ine tsvina.
Mvura iri kupuwa neguta haina kuchena, uye chechipiri ichiri shoma zvikuru zvekuti haisi kukwanisa kubatsira vanhu vari kuda mvura kumasebhabhu seMuHarare. Chechipiri, madhamu ari muguta ari kuoma, saka zviri kuratidza kuti nyaya yekuwanikwa kwemvura icharamba ichinetsa iri disaster. Uye tiri kuona sekuti mutongo wapowana vatagu uyu vangotiraya kuda kutiza kuti vape judgment panyaya yanga yaunzwa pamberi pedare. Zviri kuitika kumacommunities kwokuti vanhu vari kurepwa nekuda kwenyaya yekuti vari kuenda kunotsvaka mvura, uye nevamwewo vakafa sekuruwa vachienda kuzvibhorani, zviri kuratidza kuti nyaya yemvura idisaster.
Vachideme vakurudzira vagari kuti vabhadhare mabhiri avo emvura kuitira kuti kanzuro igokwanisa kutenga mishonga yekuchenesa mvura.
Dambudziko rekushayikwa kwemishonga rinoramba riripo, asi tiri kususukidza neinenge iripo iyoyo, tichingochemawo kuti kuvagari, bhadharai mari dzenyu dzemvura yamunenge mashandisa kuti mari irambe iripo.
Asimea wegutare Harare, vaye Betugomba, vakabuda pachena munguva yapfuura kuti kanzuro yawe rikutadza kutenga mishonga yekuchenesa mvura sezvo rikutadza kuwana mari yekunze inokwana kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemari yekunze, izvo zviri kutadzisa nyika kutenga zvinhu zvakawanda zvinoda mari yekunze zvakafanana nemagetsi, mafuta edzimotokari nezvimwe zvakadaro. Hatina kukwanisa kutaura nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunjwa kutinzwe kuti mata no api havari kutora kuti vawane mari yekunze iri kudiwa nekanzuro yeHarare nehurumende kuti patengwe zviri kudiwa kubva kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi munyaya dzezvekufambiswa kwemashoko dzinoti mutemo wecybercrime, cyber security nedata protection unofanira kushandiswa zvakanaka kwete kushungurudza vanhu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi nezuro vakazivisa kuti dare makurukota rakatambira bhiri remutemo uyu iro rine zvinangwa zvinosanganisira kudzivirira kuparwa kwedzimhosva pachishandiswa madandemutande, kushandiswa kwemadandemutande zvine mwero, pamwe nekutara mitengo nemafainda achabviswa nevanenge vatyora mutemo. Nyanzvi yekufambiswa kwemashoko pachishandiswa michina yechizvino zvino vaChris Musodza vaudza Studio 7 kuti mitemo yakaita secybercrime, cyber security nedata protection yakakosha chose sezvo paine mhosva dzakawanda dziri kuparwa pamadande mutande. Vati Zimbabwe haisiri iyo nyika yekutanga kuita mutemo wakadai, vachiti nyika dzakawanda dzave nemitemo yakadai uye chinodiwa chete kuona kuti haishandiswe mukushungurudza vanhu.
Dzimwe nyika dzakaisa vatinoti macontrols ekuita kuti vari kutonga vasapfuurire mberi, vasashandise mitemo iyi zvisirizvo. Pane atinoti masafeguards zvakafanana nekuti macourt anofanira kuona, anofanira kunge ariwo anopa mvumo kuti sei kuti kana mapurisa kana kuti makurukota achida kuona zviri kuitwa pafoni pako, tinonge tichiti vanhu vemacourt vemutemo vanga varivo vanovapa mvumo kwete kuti vangoita vega. Kazvinhu zvakadari izvozvo totarisira kuti zvinge zvirimo mumitemo yacho.
Vatiwo chimwe chinofadza inyaya yekuti umbowo hunowanikwa pamadande mutande kana pamichina yechizvino zvino yakaita sembozha nhare zvichange zvave kushandiswa seumbowo mumatare edzimhosva. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbo vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kana mutemo uyu uchizovandudza mashandisirwo emadande mutande pamwe nekuchengetedza vanhu apo vanenge vari pamadande mutande. Vati mutemo uyu haufaniri kushandiswa kudzvinyirira vanhu.
Tarisoro yedu ndeyekuti mutemo uyu uchange uri kufambisa zviri mumbumbiro remutemo uye uchange uri kufambisa matagets akasetwa nenyika muICT policy yekuti ivo vachada kuti mumwe nemumwe ave neaccess kune ingava runhare kana kompyuta inoenda mumasaisai. Ndo zvatingade kuona izvo.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Tawanda Karombo audza Studio 7 kuti hapana zvizhinji zvaangataure sezvo asati aona bhiri iri, asi akati hapana chakaipa kana richikurudzira kushandiswa kwemasaisai zvine mwero. Iri nderimwe remabhiri ange ari kutaurwa nezvavo kubvira muna 2014 asi raitadza kuendeswa kuparamende sezvo paive nekusawirirana pakati pezvinhu zvakawanda pabhiri iri. Sezvo bhiri iri rakatambirwa nedare remakurukota rave kutarisirwa kuendeswa kuparamende kuti veruzhinji vazopa pfungwa dzavo risati rapasiswa neparamende nekusainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka muUganda mavanga vachishanya nhasi vakananga kuLyon, France kumusangano wekuumba homwe yekurwisa chirwere cheHIV, TB nemalaria. Asi vasati vasimuka vaMnangagwa vanga vari munyarikani pamhemberero yekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika yeUganda uye vapiwawo mubayiro weMost Excellent Order of Peer of Africa muguta reSironko muUganda. vamunangagwa vataurawo pamberi pevanhu vakawanda muUganda vachiti nyika iyi imwe yenyika dziri kubatsira Zimbabwe iyo yave nemakore makumi maviri iri pajoko rezvirango. Asi nyika dzakaita seAmerica dzinoti zvirango hazvinangotemerwa munhu wese nje, asi vanotonga nedemo muZimbabwe chete. Vachitaura nevatori venhau vamunangagwa vati zvirango zviri kupa kuti Zimbabwe isakwereteswe mari.
Currently, it is true Zimbabwe has survived up to date because we have focused on our own domestic resources. For the last 20 years, we have never received lines of credit.
SeZimbabwe takwanisa kurarama kwemakore makumi maviri aya takatemerwa zvirango kuburikidza nekuzvishandira uye kuwana rutsigiro kubva kuna anasawira wedu muAfrica.
Asi America inoti Zimbabwe haisi kukwereteswa mari nenyaya dzekutadza kubhadhara zvikwereti. Vachitaurawo nevatori venhau, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muUganda vaSam Kutesa vati Uganda inokoshesa kudyidzana kwenyika mbiri idzi.
They observed that there is a huge potential for cooperation between Uganda and Zimbabwe, especially in areas of agriculture, agroprocessing, tourism, mining.
Vamunangagwa navamuseveni vari kuona paine mukana wekudyidzana pakati penyika mbiri idzi munyaya dzekurima, dzekushanyirana nedzimwe.
Vamuseveni vainge vari muZimbabwe muna kubvumbi vakavhura zviri pamutemo musika wekutengeserana kana kuti Zimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Muguziya nezvenyaya iyi tabatawo mutedzeri wegurukotari zvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vanoti rwendo rwavamunangagwa kuUganda rwakakosha zvikuru.
Ichokwadi, rwendo rwakakosha nechikonzero chekuti Zimbabwe neUganda tinodyidzana zvakasimba chaizvo kubva panguva yatakarwa hondo yerusununguko. Tose tinoziva kuti Uganda yanga iri pasiwo pemaBritish ikawana kuzvitonga muna 1962 ikatibatsira nemazano nekuronga kwataiita kuti tirwise hurumende yaSmith. Tinoona rwendo rwaitwa naPresident rwokuenda kunobatsira kuvepo pakupembererwa kweindependence yenyika iyoyo zvizvinhu zvakakosha, uye tine zvatiri kuona kuti President vane zveupfumi hwenyika zvavari kufambira zvakare. Tingabatsirane sei pakati peUganda neZimbabwe kuitira kuti upfumi hwenyika dzedu huenderere mberi? Ndedzipi nzvimbo dzatingabatsirane? Ndedzipi zvinhu ndezvipi zvatingawane zvatingadzidziwo kubva kuUganda ikoko? Saka tinoona rwendo rwakakosha chaizvo.
Asi vamwe vari kuti vamunangagwa dei vasina kuenda kuUganda pari zvino nekuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka, vana chiremba vane nguva yakareba vachiramwa mabasa, nyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka, nekudaro kungatove kutambisa mari kuenda kuUganda pari zvino.
Izvozvo ndo zvatiri kuti President wakaapoida minister wehealth. Saka kana iri nyaya yemastrike emadokta, ndo basa raminister of health. Pana minister zvakare gurukota rezvevashandi, iroro minister of labour varipo zvakare kuti vaongorore nyaya dzemachiremba aya, vaone kuti panyaya dzavari kutaura kugununa kwavari kuita nenyaya yemari dzavanotambira zvingagadziriswe sei. Saka izvozvo hazvingamisi ofisi yemutungamiri wenyika kuti iite zvainofanira kunge ichiita.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vebato rinopikisa reMDC avashora vamunangagwa vachiti vange vachipemberera uko vanopikisa munyika yeUganda vakaita sava Bobby Wine, avo vanokwikwidza vakazvimirira vanga vachishungurudzwa nemapurisa emunyika iyi vachirambidzwa kuita mabiko avanga vachida kuita. VaWine vakauya kuZimbabwe apo MDC yaiita kongresi yayo. Tabata munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC muzvare Gladys Hlatshwayo tikavabvunza nezvorwendo rwavamunangagwa urwo.
Isu tinogara tichitaura isu kuti matambudziko ari munyika pane nguva dzino anofanirwa kuongororwa. Saka tiriwoni sekuti inguva yekuti mutungamiriri wenyika ange achifamba mafambiro ari kuita. Handioni sokunge chinhu chakanyanya kukosha chaizvo kuti vamunangagwe vange vari kuUganda kumhemberero dzekuzvisunungura kweUganda. Hongu kuzvisunungura kweUganda kwakakosha, asi hationi sokuti nematambudziko ari munyika tikati strike yemadhokotera, tikatarisa kutambura kuita zvizvarwa zvemuZimbabwe, nyaya dzeupfumi dzanetsa, tinoona sokuti ndo zvinhu zvinongadai zvichiita preoccupy mukuru wenyika kuti awane masolutions. awane kupedza matambudziko aya pane kuti ange achimhanya achienda kuUganda.
Tirikunzwawo kuti mapurisa emuUganda anga achishungurudza nhasi nanezuro mumwe anopikisa hurumende eva Bobby Wine. Vanga vachida kuita urongwa hwavo wekuimba muUganda nhasi asi vakarambidzwa nemapurisa.
Pane kudyidzana zvikuru sei pamatongero anoita vamunangagwa nematongero anoita vamuseveni. Zvinova chinhu chinonge chaita kuti vamunangagwa vaone zvakakosha kuti vanopa yatingati pachirungu solidarity kuna vamuseveni. Tikatarisa kuUganda tinoona mabatsirwo eopposition akafanana. Tinoona isu kuti vaBobby Wine vari kusangana nematambudziko akafanana nematambudziko ari kusangana neMDC.
Munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Musvare Gladys Hlachwayo vari parunare muHarare. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reAPEX Council rinoti harisati rawana mhinduro kubva kuhurumende pachikumbiro charakaita chekuti vagare pasi vaite nhaurirano dzechimbi-chimbi nenyaya dzemihoro. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro weAPEX Council vaGibson Mushangu vanoti vashandi vehurumende vaomerwa zvakanyanya nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika.
Tichitarisa mitengo komuredhi irimo muzvitoro izvezvi nekuti mitengo yese inotungamirirwa nekukwira kwemafuta edzimotokari. Izvezvi takatarisa mutengo wenyama uri kudaiwo mazana remadhora kuti uwane chipimo chimwe chenyama inova keji. Kureva kuti mushandi wehurumende pari zvino akutambira keji yenyama. Saka zvimwe zvese wakutotaura wega kana wangoziva kuti mushandi wehurumende akutambira 1 keji yenyama hatichatauri kukuomerwa kwake. Kufamba izvezvi chokufambisa vanotakura vakuti vakuda madhora matanhatu kusvika 10 panzvimbo diki diki inongosvika makiromita 20 chete.
Vamushango vati vabvumirana pamusangano wavaita seutungamiriri weAPEX Council nhasi kuti masangano ari pasi peAPEX Council anobvunza nengo dzavo kuti voramwa mabasa here kana kuti kwete, ouya nemhinduro nechishanu svondo rino.
Saka sedare reAPEX Council tadzokazve tikagara pasi nehama dzedu tikaurana kuti nyaya iri pano yakora muto. Isu tiriwo rikotyo inongotumwa nevatinotungamirira. Zvakafanira ndezvekuti tidzokere kwatakatumwa kunovaiwo kumamembers kuvashandi vehurumende vanotituma vatinomiririra. Tinobvunza kuti vedu we tanga manga makatituma kuti tiite musangano nehurumende, zvino hurumende yaina kuti kokatodini. Saka ivo zvavachatiudza ndozvetichamira nazvo.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti mushandi anotambira mari iri pasi pasi anofanira kutambira mari yakaenzana nemadhora mazana matanhatu ekuAmerica pamwedzi kuitira kuti akwanise kuraramisa mhuri. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza kutinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi hurumende inogara yakataura kuti homwe yayo yakaboka zvekuti haikwanise kutambirisa vashandi vayo mari dzavari kuda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende inonzi ine urongwa hwekuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri munyika dzazvigere. Izvi zvakaziviswa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi avakaudza bepanhau reSunday Mail kuti urongwa hwekuona kuti dzimwe nyika dziri kuzvifambisa sei huri kutanga gore rinouya. Muguzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandembiri weStudio 7 abata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza.
Urongwa huri pakutanga pekuti president vedu vakati vakuda kuita inonzi iyo electoral reform. Maelectoral reforms aya anoenderana nezvakabuda mumagwaro akanyorwa nemaobserver mission kusanganisa nemoshande commission report regore rakapera tapedza kuita maelections. EU observer mission report awa ndo mamwe marecommendations avaiita imomo. Saka president wakati ai wakatarisai kuti tione kuti zvinofamba sei. Ndosaka vaZiyambi vakazotaura zvavakataura izvozvo kuti tinoda kuona kuti dzimwe nyika dzinozvifambisa sei kuti vari kunze kwenyika vatoti madiaspora isu kuno kuZimbabwe vangavhota sei.
zvinotarisirwa kunge zvaitwa nekupedzwa nguvai zvokuti vanhu vangakwanisa kuvhota musarudzo dza2023.
Sekutaura kwakaita vaZiyambi kuti vanotanga vambonoshora kune dzimwe nyika kuti zvinofamba sei. Hatingangomhanyi tisina kuona kuti zvinofamba sei, nekuti tofanira kuchinja kafiti mitemo yedu. Nekuti mitemo yedu pari zvino inoti munhu anovhota pasenda imwe chete, muwadhi mumwe chete, ndomaanorejista ndomaanovhota. Saka hatina mawadhi isu kudiaspora, hatina mavoting center kudiaspora. Saka izvozvo zvese izvozvo toda kuzviongorora. Hatisi kumhanya, tikazokumhanya tinozokumidza kumedza pasina chinofamba. Saka toda kunyatsoita zvinhu zvese negwara, tichienda tese kuitira kuti pasawana vanhu vanenge vachizotsutsumwara patinenge taakufamba nenyaya yacho.
Honorable Paradza, urongwa hunoda kuti munhu anga achinyoresawo kuvhota kuti uve registered voter zvinenge zvichizofambiswa sei iye ari kwaari uko?
Ndo zvandiri kutaura ka kuti mutemo pari zvino unoti munhu anoregista kwaanogara, ndokwaanovhotera. Saka iye zvinei nimese muri kudiaspora ikokoko hakuna mawadzika, hakuna mavoting center. Ende tinoshandisa futi yatinoti biometric yekunoko, yekuti unotaridzirwa chiso chako nechii zvese. Zvine ikoko hatina zvese izvozvo. Saka ndo zvichaongororwa izvozvo kuti nyika dzeikoko kwamurikugara ikoko dzinotibvumira here kuti tizoseta mavoting centers edu ikoko. Ndo zvimwe zvinenge zvichitarisirwa izvozvi. Saka haisi nyore. Imi muri kunze ikoko mungaona panenge zviri nyore, asi pane zvakawanda zvoda kuitwa. Nekuti majurisdiction amurugara majurisdiction edzimwe nyika. Saka hatingangopindi imomo munyika pasina, tinofanira kuwana mvumo first yekupinda munyika dzamuri imomo kuitira kuti tiite zvatinenge tichiita izvi munyika idzodzo. Ndozvamunofanira kuziva muri kunze ikoko. Saka hazvisi zvokuti tinoti mangwana zvaita, aiwa, nokuchinja futi mitemo yedu, nekuchinja futi constitution yedu, zvese izvozvo. Saka zvinenge zvichienda negwara. Zvikange zvapera zvese izvozvo hazvitori nguva kana tinenge tabvumirana tese, nekuti tinozvimhanyisa muparlamendi zvofamba.
Maimbochema nenyaya yekuti nyika haina mari yekuti inge ichikwanisa kuita urongwa hwekuti vana vezimbabwe vavhote vari munyika dzavari. Maane mari yacho here iye zvino?
Hatisati tava nemari, asi hazvinetseka. Mari hainetse, tinogona kukumbira kakune dzimwe nyika, tokumbira kune kana mamwe mapatowo, madonors anoda kutibatsira, vane shuguka vaya, Massive Society Organization ine madonors acho vanogona kutibatsira. Hani ndo vari kuda kuti madiasporans zitereke vavhoti, hapana chakaipa kwavanotibatsira. Saka zvese izvozvozvo zvinenge zvichiongororwa mushure mekunge maitiwa ongorori netsvakurudzo yekuti zvinogona kuitika here kuti vagari venyika ino makusenzera ari kunze anovhota here, zvinokwanisika kuitika here izvozvo.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nhasi tiri kutarisa urongwa hwehurumende hwekuda kuti vari kunze kwenyika vakwanise kuvhota vari munyika dzavari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Nako kambo mambembe ndivisa chete kubva kuna Thomas Mapfumo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoshushikana nezviri kuitika mubazi rezveutano zvekumbomisa basa vamwe vana chiremba vakuru. Dare repamusoro rorasa chikumbiro chekuti kunetsa kuri kuita mvura muHarare kutorwe sedambudziko guru ratarisana nenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 9 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
akula madokotela aqhathiweyo angu-50 from amanye amazwe. As far as I am aware, iqatsha amadokotela oweCuba avele akhona la. Bangaqeda icontract yabo bayabuyela bese sithatha the same number as those that are left.
Uhulumende uthi useqhatshe odokotela abangamachumi amahlanu 50 bakwamanye amazwe abakhangelelwe ukuzasebenza ezibhedlela zakhe, okulabo dokotela abakhalale umsebenzi.
Currently, it is true Zimbabwe has survived up to date because we have focused on our own domestic resources. For the last 20 years, we have never received lines of credit. Whatever we have in Zimbabwe is on the basis of our own domestic resources.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obe ngumhlonitshwa emkhosini okunanza ilanga lokuthola uzibuse kwele Uganda. Uthole isicoco senhlonipho kulelo lizwe. Sokuqhamuke kukhonona okukhulu kobulawayo ngodaba lokuvinjwa kwabantwana bomhlobulo emandebeleni. Ukuthi bengene kuhlelo lalonyaka lwezifundo zokuba ngabongi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Uhulumende uthi useqhashe odokotela abangamachumi amahlanu abadabuka kwamanye amazwe abakhangelelwe ukuzasebenza ezibhedlela zikahulumende. Lapho kulabo dokotela abanenge abakhalala umsebenzi. Unkosikazi Agnes Mahomva unobhala ogatsha lwezempila kahle uthi odokotela laba abakhangelelwe ukufika eZimbabwe ngempela viki. Lokhu kuveze encwadini ayilobele ugatsha lokwethekelelwa kwelizwe. Unkosikazi Mahomva ucele lolu gatsha ukuba luncedise ngokubona ukuthi odokotela laba abalankinga yokungena elizweni. Akwaziwa ukuthi uhulumende uqhatshe odokotela abadabuka kuwaphi amazwe njengoba incwadi le ingakuvezanga lokhu. EleZimbabwe lilobudlelwano lamazwe anjenge Ethiopia, Cuba, lamanye alabodokotela abaningi abasebenzela uhulumende. Studio 7 kanye nelisanga ukukhuluma loMahomva kanye lomphathi ntambo wezempila kahlanga lolu daba. Odokotela sebelenyanga lamalanga ambalwa bekhalala umsebenzi elizweni. Bafuna uhulumende akhuphule iholo njalo athenge okokusebenzisa ezibhedlela zikahulumende emadolobheni lasezigabeni zonke. Udokotela Masimba Ndoro isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ule mali yokuqhatsha odokotela yena engenelisi ukukhuphula iholo labo. Udokotela Paulina Sikhosana umgcini sihlalo ohlangothi oluqhatsha odokotela olwe Health Services Board utshele uGives to Studio 7 ukuthi abakatshelwa nguhulumende ngodaba lokudingwa odokotela kwamanye amazwe.
Akula madokotela aqhatshiweyo angu-50 from amanye amazwe. As far as I am aware, siqhatsha amadokotela oweCuba avele akhona la. Bangaqeda icontract yabo bayabuyela bese sithatha the same number as those that are left.
Ukuthi kambe khonokho akutsho ukuthi lizadinga imali kwezinye indawo ukuze thi libakubhadale phela babasikhosana?
Hashi, imiholo yabo iyafanana lemiholo esibata sinika odokotela balapha beZimbabwe.
So kutsho ukuthi phela ngali labo dokotela benu eligcina libakhuphulela imiholo yabo nxa lisebenzisa imali leyo, akusebenzi njalo kumbe kwenziwa njani?
Imiholo odokotela abangu-50 against the current establishment of about the odokotela abangu-2,000. I mean, that's an insignificant amount ukuthi ingengezelela imiholo yabodokotela abavele bekhona nezinye izisebenzi ezempila kahle.
Nxa sikhangeleke baba Sikhosana, siyabona ukuthi vele lijalo ukwenza khonokho ukuthi lidinga odokotela abavela kwabanye amazwe. Ungasiyela ukuthi amazwe elijalo ukuthi lisebenze lawo iwaphi?
Ikakhulu sisebenza le Cuba, then sile madokotela athize avela e-DRC wakule government to government agreement, then kuyakube la madokotela avela e-India.
Singathi ke nxa khonokho kuthiwa i-government to government arrangement yenale ukuthi liyalungiselelana, kuyabe kusitshoni baba Sikhosana ngamafutshane?
Kuyabe kusitsho ukuthi khona uma singani odokotela kumbe ezinye izisebenzi ezempilo kazeneli, siyakhuluma labanye ohulumende ukuthi basincede, and ikakhulu uhulumende owe-Cuba abala madokotela amaningi ama-specialist, then nama esithi ngama-government medical officers laba abasebenza kuma-district hospital. Yibe sijwayele ukuthi sivumelane labahulumende abamanye amazwe.
Lo ngudokotela Paulina Sikhosana, umgcini sihlalo ohlangothi lukahulumende oluqhasha udokotela olo Health Service Board, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo, isimo ezibhedlela zikahulumende silokhu siqhubeka siba sibi ngenxa yokuqhubeka kwabodokotela bekhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Unkosikazi Sifiso sithole isakhamuzi sakoBulawayo uthi umumo okhona esibhedlela usudala ukuthi abantu bafe mahlayana lalapho kungafanelanga ukuthi bafe.
Umumo okhona esibhedlela uzisa ubuhlungu kakhulu. Alubana uhulumende uyakunanzelela alungisise amaphutha akhe anike odokotela abakufunayo ngoba impilo zabantu zisengcupheni. Sikhuluma khathesi omunye umama obebeletha abantwana abathathu ufile wabashiya. Lokhu kubangelwa ukuthi odokotela bebengekho emsebenzini ukuthi bamncede.
Odokotela ezibhedlela zikahulumende eZimbabwe yonke jikelele lokhu bengayi emsebenzini besithi kabakhalali umsebenzi, kodwa iholo abalitholayo aleneli indleko zokuya emsebenzini, ngakho-ke bazaphindela nxa uhulumende engalungisisa izikhalazo zabo. Uhulumende ngakwelinye icele lokhu engakazisi ukuthi wenzani ukulungisisa lolu dubo lwabodokotela ngoba impilo zabantu abaningi zisengozini. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa obe ngumhlonitshwa emkhosini wokunanza ilanga lokuthola uzibuse kwele Uganda usephiwe isicoco senhlonipho ese-Most Excellent Order of the Pearl of Africa Grand Master ngumongameli Yoweri Museveni walelo lizwe. Kulandiswe imbali kamongameli Mnangagwa egoqela ukulwela inkululeko eZimbabwe andubana waphiwa lesi isicoco. Kuphinde kwahlonitshwa owaye ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe ngokuthula okomzuzo owodwa i-minute of silence kulumkhosi. Ele Uganda lazikhulula embusweni weBritane ngomnyaka ka-1962. Asizweni umongameli Mnangagwa ekhuluma kulumkhosi.
Currently, it is true Zimbabwe has survived to up to.
Ele Zimbabwe belithembele kuwalo umnotho okweminyaka engamajumi edluleyo. Asizange sithole imali yama-lines of credit, kodwa senelisa ukuqhuba inhlelo zethu sisebenzisa esilakho njalo sixhaswa kwezombusazwe langokunye ngamazwe esakhelane lawo.
Lawo ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa. Umongameli Museveni wavula ngokusemthethweni umbukiso wokuthengiselana koBulawayo eZimbabwe International Trade Fair ngomabasa kuwona lo umnyaka okukhomba ubudlelwano bele Uganda lele Zimbabwe. Lokhu kwenzakala lanxa umkhokheli webandla eliphikisayo eUganda umnumzana Bob Wine elobe enkundleni yakhe yeTwitter ukuthi amapholisa amgombolozele endlini yakhe emvimbela ukuthi aye emcimbini abe uqoqile awokucula ngozibuse. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Ngibona ngani okokuqala kumele sikukhangele iproblem eAfrica e-dictatorship esingayithi ukubusa kwentando kayiphikishwa. umongameli weUganda ubaba uMseveni usebuse iminyaka eminingi kafuna ukuphuma esikhundleni. Ule nto le sengithi mina yimgabe izimo ukuba lengqondo enjengekamgabe. Ngokunjalo ke kakumangalisi ukuthi yena lo uMseveni ubone kufanele ukuthi anike umnankagwa leso sitshoko. Kodwa ke thina njengabantu beMathebeleland kakula nto esi-appreciate-a kangako ngomongameli wethu, ngoba umnika leso sicoco uMseveni usekhoshiwe ukuthi sile zihlobo ezilokhu ezidingwa kuze kubela namhlanje. Silabantu bakithi abashabalalayo, umnankagwa lokhu engakalungisi indaba yegugurawundi. So ke sibona ngani leso sicoco usiphiwe ngumuntu layo vele ngela into esithi credibility yokuthi anike omunye umuntu isicoco esinjalo. Kodwa ke singathini ke njengoba kuyisicoco sakhe, so ngumuntu nje onike ubhururu wakhe isicoco sokuthi hayi mngani wami, wena ngikunika isicoco sokuthi ube lenhlonipho, ubonakale uhlonipheka. Singakhohlwa ukuthi ubaba uMseveni eUganda kuthiwa nguye vele yonke into iUganda nje isesikhwameni sakhe lemuli yakhe. Ngokubona kwami nje ngesilungu bengathi senan event right, banxunsane abacelebrate kuphelele ngapho. Kodwa thina siyamboni kulento esingayizuza kakhulu kulo budlelwano esingaze sijabule kakhulu ngawo.
Sibonile umkhokheli webandla eliphikisayo khona le Uganda, uMnumzana Bobo Wine, esithi yena amapholisa amvimbele wehluleka ukuphuma emzini wakhe ukuthi ayicula emkhosini abeyuqoqile. Ungathini ngamalungelo, ngokuphathwa kwamalungelo oluntu khona le Uganda, siqathanisa nje lele Zimbabwe?
Le Uganda liyaziwa le ukuthi lilisilili locindezelo olukhulu kakhulu. EZimbabwe ke kathe lokhu kwaphuma uMgabe angikaboni ukuthi umnankagwa abengakwenza khona ukuthi acindezele umuntu ofuna ukuyazenzela umcimbi wakhe. Kodwa-ke kutshengisa khonokho engisukutshoyo ukuthi amalungelo oluntu e-Afrika kawananzelelwa, njalo abantu abanjengabo ubaba uMseveni basabusa nje bona okwentando kayiphikiswa, okokuthi amalungelo oluntu ayachakazwa nje kungabi indaba zalutho.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu, sixoxela ekoBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Sokuqhamuke ukukhonona okukhulu koBulawayo ngodaba lokuvinjwa kwabavela kulomhlubulo eMandebeleni ukuthi bangene kuhlelo lalonyaka lwezifundo zokuba ngabongi. Kulababili kuphela phakathi kwabangamachumi amabili lani 24 abavela esigabeni seMathebeleland abenelise ukungena kuhlelo lalonyaka. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu wezigabeni zeMathebeleland uthi uhlupho lokungaqakathekiswa kwabadabuka kulomhlubuko lokhe kukhula eZimbabwe. UMnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi lokhu yikwephulwa kwelungelo labantu abadabuka kulomhlubulo.
Into eyenzakala impilo ikuhlukumeza ilungelo labantu bakoBulawayo beMathebeleland nxa sikhangele kakhulukazi usekelo sombuso ku-section 3. My founding principles that talks about equality of citizens. Kangele futhi njalo section 264 othi wona abantu kumele bebe lokutsho ngekwezindawo zabo. Sikhangele futhi section 56 okhuluma ngeright to ukwehlukaniswa ngomhlobo mbe nge-tribe ovela kuyo.
UMnumzana Desire Moyo ongumqondisi weqembu le-Victory Siyanqoba yena-ke uthi kulihlazo okwenzakalayo lo nyaka.
Kulihlazo elikhulu kakhulu, njalo kuyisitsho sokuthi thina asobantu balutho, njalo singabantu abangakhaliphanga, singabantu abakhangelelwe phansi, abangakhangelelwanga ukukontributa to the national discourse. Uhulumende kumele azinike amakhwapha.
Umoya uqhubeke ethi uhulumende kumele akhangelisise ekuhleleni inhlelo ezinje.
Lo nxa kuyikuthi umbuso kamnankagwa lo uzimisele nge-devolution, akakhangelisise khona lokhu uhulumende ukuthi iMathebeleland ilabantwana abaningi abafundileyo, njalo abalelungelo eligcweleyo lokubana bengene befundele kulezi zokuba ngomongikazi kwe-MPP. Ngibona ngathi iMashonaland lezindawo eziningi lamathuba amaningi okwedlula kwelamadepelelend.
Umnumzana Patron Xaba olilunga leMthwakazi Republic Party uthi kumele kufakwe isikhalazo kuhulumende ngalolu daba.
Kungiphatha kabi ukubona empilo esibhedlela esikhulu sakubulawayo kuqhashwa abantu abavela ohlangothini lweMashonaland kuphela. Kubuhlungu kabi ukubona abantu besebenza abakithi bengasebenzi, kuyikuthi lokho kwenziwa iMinistry yeHealth. IZimbabwe isitshengisele ukuthi labo bantu baqakathekile ukudlula abantu eMathebeleland. Okungenzakala ukuthi abantu babonise ukungagculiseki emoyeni yikuthi bafake ipetition kuMinistry of Health ukuthi asifuni bumbulu ngabantu abavela eMashonaland bethatha imisebenzi yabantu bakobulawayo.
Unobhala wezemfundo enhlanganisweni yeBupra umnumzana Ben Moyo uthi bafuna ukuba kwazi ukuthi kwezinye izibhedlela bathethe abangaki abavela kobulawayo.
Siyabuza njalo sifuna ukwazi ukuthi kwezinye izibhedlela ezingiho kobulawayo bathatha abangaki abavela kobulawayo. Ngoba zikhona izibhedlela ezikwamanye amadolobha ezingathatha abavela khona ngale lawo. So thine bese siwukhangelele ukuthi kuphiwe amathuba kuqala labo abavela khona apho phansi walapho kulesibhedlela khona. Kwenzela ukuthi abantu bonke bebe lamathuba alinganayo ukuthi bebe ngoboyinkazi. Ngakho-ke sicela ukuthi uhulumende elukhangelisiseka kuhle udaba lolu elulungisise yena ngokwakhe ngoba abantu bakobulawa ngakubaphathi kuhle.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya walile ukuphendula imibuzo ethi ukunikezwa indawo zokufundela umsebenzi wokonga kwenziwe eHarare, ngakho imibuzo kumele iqondiswe khona le. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi lamukele ngenjabulo umthetho ozalawula indlela abantu okumele baziphathe ngayo ebulenjini osalolongwa owe-Cybercrime Security and Data Protection Bill. Kodwa ingcwethi kulomsebenzi zithi zilethemba lokuthi uhulumende kasoze awusebenzise ukuncindezela ukwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo lelungelo labantu ebulenjini. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Umthetho we-Cybercrime Security and Data Protection Bill wethulwa ngesikhathi kulokuhlukuluzwa okukhulu enkundleni zokuxhumana ezobulenjini ezifana laboFacebook, WhatsApp, Twitter lezinye kungena imithetho ecacileyo yokujenzisa izigangi kulezi nkundla. Isiphanda bandla sikahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu izolo wazise intatheli izindaba ukuthi umthetho lo uzajenzisa lezi zigangi ezihlukuluza abanye ebulenjini. Ingcwethi emsebenzini ephathelelo ezobulenjini umnumzana Chris Musonza uthi umthetho we-Cyber Security Bill uqakathekile ukuthi ube khona.
Country, there should be legislation that governs the cyberspace. The cyberspace is where, you
know, kumele kube lemithetho elondoloza indlela abantu abaziphatha ngayo ebulenjini. Ebulenjini kulapho abantu asebekhulumisana khona behambisa impiko etshiyeneyo. Ngakho-ke ubulembu yinkundla okumele ibe ilemithetho engavikela uZulu kwezinye ingozi.
Uqhubekayethu Msotsa, lo mthetho unganceda ekutholeni ubufakazi obungasetshenziswa lasemthethwandaba.
Electronic evidence, I'm talking about what data can be gathered from your phone.
Nxa ubufakazi obungatholakala kubomakhalekhukhwini, emitshineni yobulembu kanye lakubomabonakude kungasetshenziswa emathethwandaba, ngibona kungani kungancedisa ekugotshweni kwezigangi.
Umnumzana Brian Namo isakhamuzi seHarare ukhuthaze uhulumende ukuthi aqhube imikhankaso yokuchasisela uZulu okumunyethwe yilo mthetho we-cyber bill.
Khathesi i-cyber bill sesiyibonile isibuyele, uhulumende sevumele ukuthi ibe khona, kodwa into ekhona ngeyokuthi uhulumende kayenzanga umkhankaso okwaneleyo ebantwini. Ngoba khathesi ngakhangela ukuthi uZulu akakwazi ukuthi i-cyber bill iyabikhangela obani njalo iyabikhangela ngokwani. Siyakhuthaza nje ukuthi abane uhulumende angayenza umkhankaso ebantwini ukuthi baze bazwisise ukuthi i-cyber bill iyabisenza ngokwani.
Umnumzana Thembelihle Sihwa esininjalo sakamuzi seHarare ngomunye wabamukele ngenjabulo okwethule yilo umthetho we-cyber bill.
Kuyasijabulisa sithi njengezakhamizi ukuthi umthetho we-Cyber Act ngoba hayi indaba zokwethuselana bese ziyandile kakhulu sibili abantu esiphe ngihlala bethuselana kuma-social media labo-Facebook labo-Twitter. So sibona ngani ngoku-approva kwe-bill lay sibili kuzaphathisa abantu sibili ukuthi beke beyema into zokwethuselana sibili sike senze ezinye izinto eziyi-productive esigabeni.
I-Cyber Security Bill yethulwa ngesikhathi imbiko yamanga kanye letshotshozela inzondo phakathi kukazulu isivamile enkundleni zokuxhumana ezinjenge-Facebook, Twitter, WhatsApp lezinye. Lo mthetho ukhangele ukuphathisa uZulu ukuthi axoxisane njalo aziphathe ngendlela eqondileyo ekulenjini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Live Talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ilungelo lokuvota lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni, iDiaspora Vote. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Ukhetho oluqhutshwe kweleKosovo ngesonto lapho ibandla eliphikisayo eleSelf-Determination Party elithole izihlalo eziningi edale lePhalamende lahle lathembisa ukuvuselela inkulumo zokuhlalisana kuhle nomakhelwane eleSerbia. UMongameli Xi Jinping wakweleChina ukhangelelwe ukwethekelela kweleIndia mhlaka 11 kulinyanga kamfumfu lapho azahlala phansi ekhulumisana lomunye wakhe oyinhloko kahulumende yalelo lizwe emhlanganweni okhangelelwe ukulungisisa ubudlelwano bamazwe amabili. Lamhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe. Sikhuluma lo nkosazana Zodwa Ndlovu osehlale iminyaka elithumi lasithoba munemunye kwelebhilithane. UChris Gandhi weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi injani impilo kulelo lizwe.
Well, inzima ngoba sihlala khatshana labazali bethu abasekhaya and isikhathi esiningi ngokuthi iZimbabwe inzima, so we're always worried ukuthi kuhamba njani ekhaya and nomqando umqando ebuhlungu.
Ulabantwana yina khona ngapho kumbe wedwa?
Ulabantwana babili.
Bakhula okunganani?
21 lo 14.
Ya, ungasitshela ukuthi kunjani ukondla abantwana khona ngapho ikakhulu nxa ukhangela ukuthi imithetho yakhona ichiyene le ekhaya?
Lo ole-21 uzikhulele ekhaya, lo unye ole-14 uzalekela hha kuzima. Hhayi turuturu, hhayi thole zima ndula, hhayi nomthetho wakhona yosenza sehlabantwana akuchiphanga. Hhayi la khona lapha ngishaya likhanda bengisathi kumbe i-8 kumbe 14, but hey imithetho yakhona ichiyeni kahlupha. Nasakhula kuhle badala lapha, hayi khona.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kahle kahle kuyini othi kunzima nxa usithi wena kunzima ukondla abantwana khona?
Anje bathi abantwana bethu sibakhulisa bakhulisa isikhiwa, batshele izinto esikolweni. Thina ngapha baba confused because imithetho yesintu la ngapha esilungu bagcina bangasazi okuyikho. So kungani thina abazali laba besintwini siyahwapha kakhulu, but thina ngendlela esakhuliswa ngayo wawuvele ungaphenduli lo muntu omdala. But laba balama-right, yonke into nxa ukhuluma why this, angifuni lokhu, angifuni ukudla lokhu, ngifuna lokhu. Vele ngani 14 ungani ngikude endlini ngabe hayi kanti kuzima chestande. Hayi kuzima ukukhulu.
Manje ngokubona kwakho bazabuyela yini beyohlala ekhaya nxa sokufika isikhathi la usubona ungani sokumele uyephumula?
Hayi laba babuyeli lapho, ngeke bayikwanise ekhaya, sebezazela impilo yalapha. Ukubuyela ekhaya ngazibuyela ngedwa nje njengoba ngizalisela imfusho yabo, but abantwana mboni amboni ngoba even la nginje 19 years some of the things ngiyabembona ngani abantu barudumbe bakhuluma njani kuyahlukana. So ubuyela mboni, especially lo wami wazalelwa lapha vele kakwazi leZimbabwe uyahamba nje on holiday, but omdala nguye nyake ngumuzwe ethi ufuna uhambe Africa, but I don't know.
Lo ngonkosazana Zodwa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Sebebhekane lolunye uhlupho abeZimbabwe asebehlala kwele South Africa ngemva kokuba uhulumende walelo lizwe eveze umcabango wokufuna ukwenqabela ukusungula amabhizimusi amancane anjengokuthengisa ezitaladeni, ukugela inwele, amavinkili amancane ama-tuckshop lokunye. UBenedictine Hlapho usethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eSouth Africa.
Isimemezelo sikahulumende lesi sesitshiye iningi lithidibele. Kodwa kumphathintambo ogatsha olubona ngezentuthuko yamabhizimusi amancane unkosikazi Khumbuzo Ntshavheni uthi leli linyathelo liqakathekileyo ekulungiseni kulwisana kwezizalwane zakwele South Africa eza kwamanye amazwe kubangwa amathuba okuziphilisa.
We as a department we are going back and check within
umthetho esiwufunayo ngoza kwenqabela abakwamanye amazwe ukwenza amabhizimusi amancane esifuna enziwe yizizalwane zakwele South Africa kuphela.
We're going to engage with cabinet to say, cabinet, if we're not definitive there's going to be a problem.
Unkosikazi Ntshavheni uthi kuzasungulwa ugwalo lokubhalisa bonke abanamabhizimusi amancane kucaciswa ukuthi bangobani, babuyaphi, njalo benza bhizimusi enhloboni. Le yinto athi izasiza kakhulu nxa umthetho wabo lo ususebenza. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Samantha Dube wathi ngokuswela umsebenzi kwele South Africa wafundela ezokulungisa inzipho kanye lenwele. Okwamanje lwebhizimusi lakhe elincane lapho afundisa khona abanye ukwenza imisebenzi efanayo. Yena ke uthi okufuna kwenziwa nguhulumende lokhu yikumbulala lezi hlobo zakhe zonke eziphila ngemali ebhizinisi lakhe leli elincane.
Kuzosho ukuthi abafowethu nabodadewethu engibabhekayo abafunda nabangasafundiyo, kusho ukuthi sokuzomele bangasakuthola ukudla, bangasaqhubeka esikoleni. Ubaba wami noma mama mlayo embabhekayo ekhaya sengizahamba nami ngiyofika ngibe umthwalo kibo, sonke sesizohlupheka. Abantwana laba ade sebethole ithemba ngami, nabo sebesilabezaselala ithemba.
Enzikini edolobho leGoli lemalokishini abalisa Hillbrow Beria leUvel kugcwele phama beZimbabwe abathengisa imibhida, impahla zokugqoka, abagela inwele lokulungisa ezabomama kanye labapheka ukudla emakhitshini amancane. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimo imbokodo lelamalungelo abomama labantwana unkosazana Victress Mathutu uthi bethuswe kakhulu isimemezelo sakhulumende lesi, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi imisebenzi kayikho nokuthi amabhizimusi amancane la yiwo omama abaningi beZimbabwe laba kwamanye amazwe abaziphilisa ngawo.
Thina njengenhlangano sigqugquzela kakhulu ukuthi omama abafunde ukuzimela, bafunde ukuzenzela amabhizinisi, beqale ukubona la amabhizinisi amancane. Amabhizinisi njengokuthi bathungi, bathengise, bayenzeni. Nxa bengasavunyeli ukwenza lokho, kutsho ukuthi le mizamo yethu yokubagqugquzela ukuthi abaqale amabhizinisi amancane lapha eSouth Africa angeke isasebenza, izoba yize, izophelela emoyeni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa layo elwela amalungelo ezalwane zeZimbabwe umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bafuna uhulumende abaphe ithuba lokwethula imibono yabo ekubunjweni kwalomthetho, ngoba kabakuzwisisa ukuthi uhulumende uzawehlukanisa ngazizathu bani amabhizimusi phakathi kwabantu bokuza laba kwele South Africa.
Ikakhulu indawo zokudla babe bevula lapho kuhlala khona izalwane zaseZimbabwe ezilokudla okuthize ezikudlayo. Endaweni zamasaluni, umuntu ophakathi kwesaluni kasiboni thina kuyinkinga ukuthi umuntu wangaphandle asebenzise isaluni kumbe abe le business elisaluni.
Umthetho khona khathesi kwezokusungulwa kwamabhizimusi kwele South Africa wethula imali okufanele abakwamanye amazwe bezelayo elizweni xa befuna ukuzosungula amabhizimusi. Le mali edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye amarandi ibhekiswe kumabhizimusi amakhulu hatshi amancane. Lomthetho kawutsho lutho ngalabo abavele sebeselizweni abaqhuba amabhizimusi amancane agoqela amavinkili athengisa ukudla emalokishini. Lokhu yikho uhulumende athi ufuna kulungiswe yilo mthetho ongakaziwa ukuthi uzavuthwa nini, uqale ukusebenza nini. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Siyabonga Benedictine Hlapho, livalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.